manera kana kamuri yeZimbabwe ino istudio 7
tichitepenyura tiri muWashington DC
lingali chona njani Zimbabwe omuhle le yi studio 7 ekwethulela indaba ezimqotho ngeZimbabwe
sisakaza sise Washington DC
Manero akanaka vateereri tinosangana zvakare manero anhasi uri musi wechipiri kubvumbi 25/2017
makateerera ku studio 7 nepfenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa ne studio 7 iri muWashington DC Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini wenyu Jonga Kandemiri ndiri muWashington DC.
Nen wenyu Blessing Zulu ndichiti ezvinezvi zviri muchirongwa chedu chanhasi.
Mapato anopikisa oronga kuita musangano nemutungamiri wenyika Robert Mugabe vachinyunyuta pamusoro pemitemo inobata sarudzo. Sarudzaitwa.
Mutungamiri weMDC vaMorgan Tsvangirai vanoti mauto anofanira kuremekedza kodzero dzevanhu kuburikidza nekutambira zvinenge zvabuda musarudzo.
Chirongwa cheZimbabwe International Trade Fair chinotanga muBulawayo makambani anobva kunyika 14 achiratidza zvigadzirwa zvavo.
Iyi ndiyo mimwe yemusoro yenhau dzedu dzanhasi dzichiuya kwamuri tichibva kuno Studio 7 iri muWashington DC. Mapato ose anopikisa arikurwira kuti mitemo inechekuita nesarudzo ivandudzwe uye anoti ane urongwa hwekusangana nemutungamiri wenyika vaRobert Mugabe kuti asvitse zvinyuto zvaainazvo pamusoro pemitemo inechekuita nesarudzo. Munyori anoona nezvesarudzo muMDCT vaMurisi Zwizwai vanoti mapato anopikisa aya arikusangana nemusi wechina svondo rino kuti arova nemasoro pamusoro peurongwa hwekusangana navamugabe uhu. Vazwizai vanotiwo zvavanotarisira kusvitsa kuna vamugabe inyaya dzinosanganisira kumbunyikidzwa kwevanhu munguva yesarudzo zvikuru nemadzishe nemasabhuku kupindira kwemauto nemapurisa munyaya dzesarudzo pamwe nenyaya yekushayiwa kwemapato anopikisa mikana yekushandisawo nepfenyuro yeZBC pamwe nemapepanhau ari pasi pehurumende.
Vazizwai vanoti sebato reMDCT vagutsikanawo nezvabuda mukuedzwa kwemichina yebiometric voter registration kits kana kuti BVR muzuva repiri ranhasi pachikoro chemurape high school kumaruwa ekwaseke. Makambani maviri akabudirira anoti Lexton Group yekuChina neDemalog Identification Systems yekuGermany ndiwo aratidza mashanduro emichina yavo. Vazwizwai vanoti vanoona sekunge pachine nguva inokwana yekuti michina iitengwe igopinzwa munyika vanhu vachizotanga kunyoresa sarudzo dzasvika. Ngatinzwe hurukuro yataita navo pamusoro penyaya iyi.
Urongwa huri kufamba zvakanaka chose ende tikufara sebato reMDC kuti nyaya yekutine nebiometric voters roll ndeimwe yenyaya yatanga takaisa pamusoro peagenda yemaelectoral reform atiri kuda munyika. Uyezve tichitarisa nyaya yekuti tanga tichida kuti United Nations ive ine chokuita nesarudzo dzemunyika yedu yeZimbabwe. Naizvozvo toda kuti tiudze veruzhinji kuti process yanga yatangwa neUnited Nations yekusarudza vanhu vanopangwa kusupplya mishina yekuzorejesa vanhu patsva ndiyo yakatevedzerwa. Tine makambani maviri akasiyiwa neUnited Nations vasati vanetsana nehurumende ndiwo ari kushandiswa iwayo ende tikurakidza kuti zvinofamba sei ende we are very happy and chasara inyaya yekuti mamwe mareforms atiri kutsvaga charamba takatsvatana uyezve kuzoona kuti vanhu vari kurejeswa zvakanaka here.
Ko panguva ya Sara iye zvino yekuti michina iyo inge ichizotengwa vanhu vachizotanga kunyoresa tichiona kuti sarudzo dziri gore rinouya munoona paine nguva inokwana here?
Nguva iripo yakakwana kana hurumende ikaita zvunhu nemazvo tichiwirirana nekuti kubva panguva ino iyi yavanenge vapa kuti tapa kambani yatasarudza kuti supply pachadiwa mezi miviri kuti kambani iyoyo ikwanise kuti iunze mishini yeyo munyika. Panguva iyoyo ndopachaitwa shambadziro yekuti re-registration yakutanga. Tikatarisa mishini yedu pane zvataongorora inorakidza kuti mushini umwe chete unokwanza kuregister munhu munguva iri pasi pe 5 minutes. Zvireva kuti pa hour imwe chete inoregister vanhu vanoita 12.
Tinoona kuti sebato manga muine zvakawanda zvimwe zvine chekuita nesarudzo zvamava muchinyunyuta nazvo. Kusvika pari nhasi magutsikana here nezvaitwa nezeke?
Tagutsikana pachinhano chekutengwa kwemishini. Ticharamba richienda mberi nenyaya yekuti mishini ichashandiswa sei. Nokuti tine subcommittee yatakawirira nezeke inonzi subcommittee on voter registration. Ndiyo ine basa rekutarisa ichishanda pamwe chete nezeke kuona kuti zvinhu zviri kufambiswa zvakanaka. Tine zvinhu zvakawanda zvatinazvo zvinosanganisira nyaya dzemadzishe. So tine reform SAY ayo ticharamba richimatevedzera richimatsvaga and tichasvika parichanowana mukana wekuti tinotaura naivo President Mugabe semaopposition political parties. Tine musangano watinawo nechina kwatichasangana mapato ese ari kunosangana nezeki tichasangana pachedu takamira takadaro senzvo tichidzeya nyaya iyi neurongwa hwacho kuti tikwanise kuti titaure navamugabe nyaya yedu.
Avanga vari munyori anoona nezvesarudzo mubato reMDCT vamurisizwizwai vari parunare kwaseke nestudio 7.
Mutungamiri weMDC vaMorgan Tsvangirai vanoti vari muchiuto vanofanira kuremekedza pamwe nekuchengetedza kodzero dzevanhu munyaya dzekufota kwete kuti vaonekwe vachitsigira bato rimwe chete. Vatsvangirai vataura mashoko aya zvitevera mamwe mashoko evakuru vemauto ekuti havaremekedze mutungamiri asina kuenda kuhondo.
Vanhu vanofanira kudzidza from the past. In 2008 handizvo zvakaita tikawina vakaramba nokuta transfer power kana zvinhu zvavanoda vachimanikidza vanhu kuti vaite zvavanoda. Handifungi kuti zvinoyamura nyika izvozvo. Chinhu chisingazivi ndechokuti zvinhu nekufamba kwenguva munhu wese achaziva kuti nyika ino iri kuzvara vana. Vamwe vaakupedza mayunivhesiti, vamwe vaakupedza mafomu akadini, asi vese vakangogara. Whether mwana wako uri ordinary person kana kuti uri general, mwana wako hapana chaari kuita, arungosafawo masemu. Isu zvatiri kutaura tokuti hatisi kutaura izvo, tiri kutaura yekuti vana ava tovaitire chii, chii chatichavasiyira kuti vagotowo mangwana zvechokwadi nyika yedu ine ramangwana rine bundutsi. So zvimwe zvinotaurwa izvo haikonanya kunyanya kutera maningi.
Ko munotiwo kudini mamiriro aita zvinhu munyaya dzezveupfumi?
Haa, izvo hazvichataurikisi kana bhondi racho harichawanikwi. Ndo pane crisis yedu ipapo, nyaya yezvemupfumi izvi. Ko pachine upfumi here? Kana nyika isingakwanisi kuproducer anything, upfumi hwacho hunobvepi? So munongoona kuti dambudziko racho riri kuramba richidi richiwedzera. Nyaya yeupfumi, hapana upfumi apo. Ai anga iri kambani yakabroka yakatodeclare kuti it's insolvent. Saka kambani isingakwanisi kuzvibatsira, isingakwanisi kuproducer maprofits, haizi kambani, inonzi yabroka. Ndo zvakaita Zimbabwe.
Asi kuri kuti mabudirira kukunda musarudzo zvinogadzirika here kana kuti upfumi uyu hwatoenda kumazeva ndadzokawo?
Aiwa, hatina option, totofanira kuzvigadzirisa. Totofanira kuzvigadzirisa neunjere hune munhu wese wemuZimbabwe. Totofanira kuzvigadzirisa. Zvatakamboita paGNU zvinogadzirika, asi zvinongoda kuti vanhu vaite mushandira pamwe.
Totarisa idzo sarudzo dzacho, muri kufara here nemamiriro akaita mitemo yesarudzo?
Pane zvakawanda zviri kunetsa. Iyo zeki yacho iringoacta like a referee anothrow a whistle away ojoina imwe team. Saka hapana independence yezeki apa. Zeki ngaaitaridze kuti zvechokwadi vanda kurana election iri free, fair and credible. But nyaya iri kuita yacho yekuti nhasi zvambozi zvakati, mangwana zvati zvakati, mangwana zvati zvakati, zvinongotaridza kuti vanhu vari kuita zvinhu vasina simba rokuti vanokwanisa kuita chii. Saka chemo chiri kuvanhu kazhinji ndechokuti zeki kutadza kutaridza unyanzvi hwekuti vanogona kurana election iri free and fair. So ndopane dambudziko ipapo. Tinoziva hedu kuti mwemusi macommissioners vane varipo, asi vanhu vari kurana election isecretariat yacho yakazara masoja, maCIO and all that. So ndo chimwe dambudziko riripo munyaya yezeki yedu.
Muchine chivimbo here namai Makarao?
Ina handina basa nokuti munhu as long as munhu achiita basa rake sebasa rake ndogoramba ndogo ndinogomuvengera chii. Ndiyo chairman wezeki, ngavaite kuti vateerera zviri kutaurwa nemapolitical parties, civic society, kuti pagadzirwe zvakanaka so that tese tine confidence mumaranirwo emaelection.
Mutungamiri weMDC vaMorgan Tsvangirai vachitaura vari parunare muJohannesburg, South Africa.
Chirongwa cheZimbabwe International Trade Fair chegore rino chatanga nhasi muBulawayo pasina zvakawanda zvanga zvichiitika. Vamwe vari kuratidza zvinhu zvavo vachiti chirongwa ichi chinoramba chakakoshera vemaindustiri nevamwe mabhizimusi. Taura Ishava anotipa nyaya inotevera.
Vamwe vari kuratidzira zvinhu zvavo paZITF yegore rino vanoti chirongwa ichi chinoramba chakakosha sezvo chichivapa mukana wekuzvishambadza zvisinei kuti zvehupfumi munyika hazvina kumira zvakanaka. Vasasha Zanai ndivo mumwe wevakuru vakuru vekambani yeFamily Castings Private Limited iyo inogadzira simbi dzakasiyana siyana dzinoshandiswa mumigodhi pamwe nemumaindastiri. Vazivanai avo vati kambani yavo yakavambwa mugore ra1992 vatiwo gore rino ndiko kekutanga vachiratidza zvavanogadzira paZITF vachiti vakaona kuita izvi kwakanakira kambani yavo.
Saka we thought kuti kuya pava ungatibatsire kuti tionekwe muno muZimbabwe nekunzo tigone kuwana maproducts anoenda to export maproducts. If we maproducts edu haashandiswe muno mutete, they are international.
Amaisikange zvokuhle Smali ndivo mukuru wezvekufambiswa kwemabasa mukambani yeMillennium Footwear iyo inogadzira shangu. Amai Smali vati sezvo kambani yavo ichigadzira zvinhu zvainozotengesa kune vanhu vanozozvitengesawo, zvakakosha kuti zvishambadze pachirongwa chakadai seZITF.
Kuona uya yemanufacturer, so macustomers anenge asingazivi kuti ndiani ari kumanufacture, so iye kuti vatizive kuti kana vakuona bhutsu zvetu kuzvitoro voziva kuti zvafa.
Vafilimon Mpupa vanoshanda mukambani yeNamibia Port Authority inova kambani yehurumende yeNamibia inoona nezvekufambiswa pamwe nekuchengetedzwa kwezvinhu zvinosvikira pamahombekombe egungwa munyika umu. Vamupupa vati rino ndiro gore rechitanhatu kambani yavo ichiuya paZITF, vakatiwo hapana zvavati vaona zvinobatika zvati zvawanikwa nekambani yavo nekuve muchirongwa ichi, asi vati vanotarisira kuti izvo zvichachinja.
Tarisiro yedu ndeye kuti tikwezvere industry nemabhizimusi emuZimbabwe kuti vashandise poti yedu yeWelvis Bay nezvose zvatinokwanisa kuvaitira ipapo. Asi pari zvino izvo hazvisati zvaitika nekuti hapana zvinhu zvakawanda zvinobva kumuZimbabwe kana kuuya muZimbabwe kuchishandiswa poti yeWelvis Bay.
Hurumende yeNamibia yakapa hurumende yeZimbabwe nzvimbo yepanosvikira zvinhu zvakasiyana-siyana zvinoda kutakurwa nezvikepe muguta reWelvis Bay. Vamupupa vati vanotarisira kuti kupera kuvakwa kwenzvimbo iyi uko kunotarisirwa kuitika pakati pegore rino kuchaita kuti Zimbabwe iwedzere kufambiswa kwezvinhu zvinobva kana kuenda mhiri kwemakungwa ichishandisa Walvis Bay. Pari zvino Zimbabwe inonyanya kushandisa guta reBeira riri munyika yeMozambique. Gore rino nyika 14 dziri kuratidza zvigadzirwa zvadzo uye nzvimbo inosvika zvikamu makumi mapfumbamwe kubva muzana zvenzvimbo dzekuratidzira zvigadzirwa yakatorwa nemakambani akasiyana-siyana. Ndakamirira Studio 7 muBulawayo, ndini Taura Ishava.
Makateerera kunepfenyura yevanhu yeStudio 7, tiri kutepfenyura tiri muWashington DC.
Munotibata pa 919 AM, pa 4930 kana pa 6065 ne 15460 kHz pa shortwave.
Tombotarisa zvaitika kune dzimwe nyika.
America neBritain mwedzi wapera dzakarambidza vanofamba nedzindege dzinobva kuMiddle East kutakura makombiyuta erudzi rwelaptop netablet. Vakuru vakuru vakati danho iri rakatorwa pachiitirwa kudzivirira njodzi vakanongedza kuchiitiko chemuna kukadzi gore rapera chekurwiswa kwendege yekuSomalia inotakura vanhu yedhalo. Umo mumwe munhu akaputisa bhambu raive rakavigwa mulaptop rakamuuraya iye.
Turkey nasi mangwanani yarwisa nzvimbo dzine vapanduki vechikedish kumaodza nyemba kweIraq nekumaodza nyemba kwakadziva kumabvazuva kweSyria.
Kunyange hazvo mwedzi wakubvumbi uri mwedzi wekurangarira vane dambudziko reautism spectrum disorder, ruzivo pamusoro pechirwere ichi ruchiri rushoma muZimbabwe sezvo vazhinji vachifunga kuti zvine chekuita nekuroyiwa. Vane vana vane dambudziko iri vanoti shuviro yavo ndeyekuti hurumende ikoshesewo urwere uhu pamwe nekubatsira vanorarama nedambudziko iri. Patricia Mudadigwa anotipanya inotevera.
Amai Flora Chinaire vane mwana nedambudziko reautism spectrum disorder. Amai Chinaire vanoti kuva nemwana nedambudziko iri zvakaoma munyika ino sezvo kusina nzvimbo zhinji dzinobatsira vana vane chirwere ichi.
Dambudziko iri rakaoma nekuti muno muZimbabwe hamuna mafacilities anoshandisirwa vana vakadai. Paakadiagnoswa mwana wedu takazama kumbomuendesa kumacreche akasiyana siyana aingodzingwa vachiti hatikwanise kumubatsira. Kanga kusina kana chikoro chaikwanisa kubatsira vana vakaita saiye, saka zvanga zvakaoma.
Amai Chinaire vanoti pamusoro pekushaya nzvimbo dzinobatsira vane chirwere ichi, vanoti vanhu vazhinji munyika vanzwisisi dambudziko reautism uye vazhinji vanofunga kuti mwana anozvarwa aine autism anenge aroyiwa.
Pamusoro peizvozvo, kana uine mwana ane autism, hama neshamwari vaunosangana navo mukurarama vanenge vachifunga kuti mwana wako akaroyiwa. Saka vamwe ndo vanobva vakupa pfungwa dzekuti dai wambofamba kun'anga kana kumaprofita mwana wako anonamatirwa, asi iro rinenge ritori dambudziko.
Amai Chinaire vanoti kushupika kwavakaita vachishaya chikoro chekuendesa mwana kumwana wavo kuti anobatsirwa uye ava nemakore 16 ndiko kwakapa kuti vatangewo sangano rakazvimirira rinobatsira vana vane dambudziko reautism rePathways Autism Trust vakabatana nemurume wavo. Murume wavo vaGolden Chinaire vanoti chinangwa chavo ndechekushingisana pamwe nekubatsirana navamwe vabereki vane vana vane autism sezvo vachiziva kuoma kwazvo.
Ukaita mwana ane autism paunotaurirwa nadokta mwana wako paanodiagnoswa ane autism unopererwa, unoita weak. Saka isu maparents takapfuura neko tinoziva kuti zvinofila sei, zvakaoma. Saka tine maparents watinoshare maexperiences nawo, tinobatsirana, tinopanana mazamo, tinosangana quarterly, tinokoka maspecialists wanoya kuzotaura nezveautism, zvinotobatsira vabereki.
Amai Patricia Musilinga ndeumwe zvakare mubereki ane mwana ane autism. Amai Musilinga vanotiwo ruzhinji harunzwisisi dambudziko reautism sezvo vachifunga kuti mwana anenge achipenga, zvinoita kuti vabereki vazhinji vagare vakavharira vana vavo.
Maparents handizivi vanenge vachinyara nevana vavo. Unotoona vobva vatanga kuvharira vana vavo, mwana haachafambi, haachabudi kana panze, haachadii. But kana uchinge wagamuchira mwana kuti ndozvaari, unotsvaga rubatsiro rwaanoda panguva yakafanira.
Mumwe vana chiremba anoshanda nevana vane autism, Dr. Michelle Dube, vaudza Studio 7 kuti ruzivo rwedambudziko rweautism munyika rushoma.
Autism chirwere chokuti mwana anonetseka kudzidza kutaura, dzimwe nguva anotonetseka even neyatinoti non-verbal communication, sokuti anogona kusanongedza kana kusekerera panguva yatinenge tichitarisa kuti mwana anofanira kunge akugona kusekererera vabereki vake kana vamwewo. Vana vane autism dzimwe nguva vanotoita mabehaviors avanodzokorodza kasingaperi, atinoti marepetitive behaviors. Dzimwe nguva vana ava vanonetseka kudzidza kutamba nevamwe, avawanzofarira kutamba nevamwe. Nguva yavo zhinji vanenge vachitamba vari vega, vanozvivaraidza vega. Vamwe vacho havatombofariri kana zvokubatiwa nevabereki vavo. Zvose izvi zvinhu zvinoita kuti mwana ane autism asagone kuita zvinhu zvatinenge tichitarisira nezera raanenge ave.
Dr. Dube vatiwo zvinokonzera autism zvichiri kutsvakwa, asiwo autism ine chekuita nekutadza kukura mupfungwa. Vatiwo dambudziko iri rinofanirwa kukurumidza kuonekwa kuti vana vabatsirwe vachiri vadiki, kuti vana avo vazokwanisa kurarama upenyu huri nani. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Patricia Mudadigwa.
Banga guru rinokweretesa mari nyika dzepasi rino reInternational Monetary Fund kana kuti IMF rinoti kuparurwa kwakaitwa mari yemabond notes neZimbabwe hakupedze dambudziko rekushomeka kwemari munyika. Mashoko aya ari kuuya apo Reserve Bank of Zimbabwe iri kutumira matikitiva kuzvitoro kuti isunge vanonzi havasi kuendesa mari kumabhanga nechimbi chimbi zvave kunzi neRBZ zviri kukonzera dambudziko rekushomeka kwemari. Asi mukuru weIMF muAfrica vaAbebe Amero Selassie vakaudza vatori venhau muWashington DC kuti kuparura mabond notes hakungapedze dambudziko rekushomeka kwemari muZimbabwe. Vanotiwo Zimbabwe inotofanira kusunga dzisimbe kuti igadzirise mitemo inopa kuti upfumi hugadzikane ikwanise kutanga kutengesa zvinhu kunze kwenyika yowana mari. Asi nyanzvi munyadzi zveupfumi vari mukuru wesangano reLabour and Economic Development Research Institute of Zimbabwe, Dr. Godfrey Kanyenze, vanoti vanotendera neIMF asi vachiwedzera kuti Zimbabwe inofanira kumira nyaya dzeuori.
Ndinobvumirana nezvataura. Zvinhu zviviri zvatinofanira kuita kushanda, ngati masectors ese, ingawe kurima, ingawe zvicherwa, ingawe tourism, ingawe financial sector, asi hakusi kungoshanda chete. Vanhu vanofanira kunge vakaumbika.
Imwe nyanzvi munyadzi zveupfumi vachidzidzisa paInvest of Zimbabwe, Dr. Gift Mugano, vanotenderana nemaonero eIMF aya.
IMF yarova gudo nemuganwa. Chekutanga, bond note inova $200 million yavachaprinda. Inova mare shomanana kuti haikwanisi kuti itipe mare yatiri kuda munyika inosvika kuma $6 billion. Vachinamasa vakadya mari yuma bengi nekubudi zene kupa matrio chale deos.
Asi mukuparura mari yemabond notes, Governor wa RBZ Dr. John Mangujga vakati anobatsira.
Mabond notes yetukuruza haasiri kuti vanhu vanga achikana kana kwete. Tutubatsira wanyika ya Zimbabwe kuti vanhu wa export magoods wakawanda mari ipinde muchimuzi muZimbabwe ndio kunyika kufumo yunyika ukurire.
Vamangujga vanoti chimwe chiri kunyanya kuita kuti dambudziko rekushomeka kwemari rinyanye kunetsa inyaya yeve makambani vasiri kuendesa mari kumabhanga. Nekuda kwefungidziro iyi, RBZ yave kutumira matikitiva eFinancial Intelligence Unit kunomanikidza vemabhizimisi kuendesa mari kumabhanga. Vachitsinhira chirongwa ichi, gurukota runoona nezveupfumi vaPatrick Chinamasa vanotiwo pasi pemutemo weBank Use Promotion Act Chapter 24, vemabhizimisi vanofanira kuendesa mari kumabhanga mukati mezuva rimwe chete. VaDenford Mutashu, mutungamiri wesangano reConfederation of Zimbabwe Retailers, vanoti vanotenderana nedano ravamangudya.
Kubva pazvatanga, ndinoona kunge zviri kushanda nekuti mukukurukura kwatanga tichiita nevemabhanga vanga vachiti paita sanduku yekuti mari yakutanga kuenda kumabhanga.
Mutungamiri weConfederation of Zimbabwe Industries vabusisa moyo vanotiwo vanotenderana nedano reRBZ.
Kuti nyika ifambe takafanira kubhenga mari, especially isusu tiri mufomal sector, ndiwo mutemo uripo munyika yedu.
Asi Dr. Mugano vanoti zviri kuitwa navamangudya kupedzera hoko padehwe retsindi.
Havishandi, blessing havishandi. Nyika ino yakatura haisiri tax shop, havana capacity yekuenda kunoita polisi munhu wega wega kuti watengesa matimati yako isamari mubank. Havana. Kunonzi kuda kuvhara pombi iri kubuda mvura nemadhaka.
Zimbabwe yakatanga kushandisa dhora rekuAmerica nemari dzekune dzimwe nyika muna 2009 mushure mekunge dhora remunyika ratanga kushaya simba zvisina mukare akamboona. Nasi taita rombo rakanaka rekushanyirwa nemurwirwe kodzero dzevanhu ane mukurumbira uye vari mukuru weZimbabwe Peace Project muzvare Justina Mukoko. Tinogamuchira ine mufaro muzvare Mukoko mastudios edu.
Waita hako blessing.
Chonga.
Regai tange tanzwa kuti chii chasvitsa muzvare Mukoko kuno kuAmerica.
Muzvare Mukoko vari kushanya. Ndanga ndiri kuita hurukuro. Nevadzidzi vemumakoleji akati kuti tichitaura nenyaya dzekodzero dzevanhu nekuti vadzidzi ava vari kuitawo zvidzidzo zvine chekuita nekodzero dzevanhu.
Saka vari kuzvitambira sei?
Vari kuzvitambira zvakanaka asi vachikatyamadzwa nekuti ndakazotaurawo nezvenhorondo yangu. ne tsekwende dzandakasangana nadzo muna 2008 and zvinhu zvakavakatyamadza kuti zvinhu zvakadaro zvinhu zvinoitika muupenyu wevanhu.
Vari kutaura muzvare mukoko nekuti vakambo pambwa vakagara kwenguva yakareba nesu asingazive kuti vari kupi.
Asi tichiona chiitiko ichocho muzvare mukoko, vamwe vaifunga kuti handifunga zvaperera ipapo pana muzvare mukoko. Takazoonawo nanhasi vanhu vachiri kutsvagawo murwiro wekodzero dzevanhu vaitaidza mara. Makatsanangura sei kune vaikubvunzai zviitiko izvozvo?
Ichokwadi, inini ndakafunga kuti nekuti muna 2008 munoziya kuti kune vakawanda vakanga vapambwa, kusanganisira Nigel anga ane makore maviri nasekuru Cheramba vanga vane 72 years. Ndakafunga kuti paita kudzidza kwakati kuti vanhu vasafambe nenzira imwe chete, asi zvakazondishamisa kuti muna 2015 chaimo vanhu vachiri kuitwa zvekupambwa. Tikaenda kubumbiro remutemo rinotaura iro kuti zvizvarwa zvemuZimbabwe zvinofanira kunge zvakachengeteka.
Tichitarisawo nyaya yemhirizhonga ndo yamunotarisawo kuZimbabwe Peace Project uku, munoona sarudzo dzegore rinoya dzichiitwa murunyarare?
Tiri kutyira zvakare kuti mhirizhonga inogona kuwanda kana zvatiri kuona zviri kuitika iye zvino zvikaramba zvichienderera mberi. Tiri kutarisawo zvatakaona pamabyelection apfuura, uyezve tichitarisa zvimwe zviitiko zviri kuitika kurwisana kuri mumapato ezvematongerwo enyika nekurwisana kwemapato. Izvozvo zviri kutipa mucherechedzo usina kunaka pakuenda mberi.
Aiwa, tinotenda zvikuru. Manyatso dedemura zvakanaka. Havanga vari muzvare Justina Mukoko vari kushanda, vari kushanya muno muWashington DC nekune dzimwe nzvimbo.
Vechidiki vari kukurudzirwa kuti vanyorese kuvhota musarudzo dzegore rinouya apo pachavhurwa chirongwa ichi neZimbabwe Electoral Commission munguva shoma inotevera. Ngatinzwei hurukuru yaitwa namuzvare Musaburi namutungamiri Nkomo.
Inyaya yakakosha zvikuru nekuti inini nokuti ndiri wechidiki ndinozvitarisa inini kuti chii chaizvo chaizvo chingandiita kuti ndisumuke ndinovhota, nekuti isusu generation yedu iri panguva yekuti vakagive up nekuti vakarasikirwa neZimbabwe kudhara. Saka kuti zviri mavari kuti vanzwe kuti mwoyo wavo unoda kunoregister, hazvimo, hazvisi kuboila, hazvisi kuvira mumwoyo mavo. Saka inini ndatora opportunity yokuti ndione kuti generation yangu vechidiki vese vanenge vari kunzwa manzwiro andaiita a few months ago, asi izvozvo zvasvika pamagumo nekuti ini ndasumuka ndati aiwa ndakutaura newechidiki wese kuti nyaya iyi nhau iyi yokuenda kunoregister kuvhota yakakoshesa, nekuti isusu vechidiki, isusu vekudiaspora takawandisa, tinotora a huge chunk of Zimbabweans dziri dzinokwanisa kutoenda kunovhota kunotomake a difference pama ballot box. Saka ndizvo ndemakoshero azvakaita mumwoyo mangu.
Zvii zvakaita kuti uchinje uwanikwe uchinesekana zvikuru nemamiriro akaita zviri munyika?
Ndanetsa nekufamba nenyika ndichiedza kuwana upenyu huri nani, and zvimwe zvinondiita kuti mwoyo wangu ushungurudzike ndezvekudai kuti kwese kwandinofamba munyika dzakasiyana ndinosangana nemabosses kana kuti vechikuru vanondipa maresponsibility kana kuti vanondipa basa, ndakachangamuka, ndiri more active, ndiri more intelligent kuvapfuura. Ndozvibvunza kuti ko chii chaizvo chaizvo chinondiita kuti inini ndikwanise kugara ndiri pasi pevanhava, ini ndichiziva kuti ndini ndiri kutomanyisa kampani, ndini ndiri kutorana kampani, asi handina masimba nekuti handisi munyika mangu. Ndakasvika panguva yekuti I got fed up, I got tired.
Mumwe wechidiki muzvare vembaishe Musaburi vachitaura nhatungamiri Nkomo vari muSouth Africa. Aiva vateereri, tava tasvika kumagumo echirongwa chedu. Anokuonekai ndini Jonga Kandemiri ndiri muWashington DC.
Nenwenyu Blessing Zulu ndichitimurare zvakanaka vateereri. Tokusiyai na Chris Gande munhau dzechindebele.